achitaura pachiitiko chekukumikidza mabhazi makumi manomwe nematanhatu pasiti womubulawayo nhasi mangwanani vamunangagwa vati vange vane mufaro mukuru kuve pachiitiko ichi vachiti mabhazi aya achabatsira kurerutsira veruzhinji panyaya dzekufamba.
This fleet is expected to go a long way towards revamping our public transport delivery system.
Poko mabhazi aya kunotarisirwa kubatsira zvikuru mukumutsiridza basa rokufambiswa kweveruzhinji uye kubatsirawo kuderedza mari dzakakwira dzekufambisa idzo dzanga dzave kubhadharwa neveruzhinji kumaruwa nemumadhorobha.
Pamabhazi akumikidzwa nhasi, akawanda acho achaendeswa kumaruwa ekumatunhu eMatabeleland North neMatabeleland South, asi vamunangagwa vati pane mamwe mabhazi ari munzira achashanda muguta reBulawayo. Vati hurumende yakazvipira kudonzvo rayo rekuti mugore ra2030 Zimbabwe ive yave inoverengwa panyika dzakabudirira, vakati zvakakosha kuti nyika ive nezvekufambisa zveveruzhinji zvakakwana. Vati hurumende yavo yakaona zvakakosha kumutsurudza kambani yeZimbabwe United Passenger Company, ZUPCO. Vati hurumende iri kutenga mabhazi anopfuura chiuru chimwe nemazana matatu achapiwa kukambani iyi.
After the realization that our commuting public has often fallen victim.
Mushure mekuona kuti panguva dzakawanda veruzhinji vanga vave kuomeserwa nevamwe vari mubhizimisi rekutakura vanhu vachivabhadharisa mari dziri pamusorosoro, takaona zvakakosha kumutsurudza kambani yehurumende yeZupco. Mabhazi achauya achibva kunyika dzeChina, Belarus neSouth Africa.
Vamunangagwa vati makanzuru nehurumende zvinofanirwa kushanda pamwe chete kuitira kuti veruzhinji vagokwanisa kuitirwa zvizere mabasa vanotarisira kuitirwa, vakashorawo zvikuru nyaya yehori. Mutungamiri wenyika vatiwo hurumende yavo yakazvipira kuendesa masimba kumatunhu. Vakafanobata chigaro chemukuru weZupco vaEvaristo Madangwa vati Zupco yave nemabhazi anosvika mazana mashanu. Vakafanobata chigaro chameya weBulawayo vaMalandi Ncube avo vange varipowo pachiitiko ichi vaudza Studio 7 kuti ibasa remakanzuro emaguta kuti veruzhinji vawane zvifambiso. Vati vanotambira kuvepo kwemabhazi, asi vati zvakakosha kuti mabasa achamuka muurongwa uhu apiwe vagari vemunzvimbo dzakasiyana-siyana kuchaendeswa mabhazi aya kwete vekunze.
Nyaya yeZupco should be managed by local authority. Ndo tine nyaya yemametro transport ukaenda kuSouth Africa. Saka muchiziva kuti hurumende yenyika ino inenge ichida kungoita zvese nezvinoitwa nekanzu. But isusu toti aya mabhazi avo yanoda kunotakura. Saka tauya kuzomatambira mbira mabhazi wa nekuti mabhazi atengwa nemari inovhiswa nevana vemuZimbabwe. Saka ndokwatinotora mabhazi kuti vanhu ngavachikwira mabhazi.
Mumwe mugari vaFriday Thomas Piri vatova vanotambira chirongwa chemabhazi ichi, asi vakati zvakakosha kuti hurumende ione kuti migwagwa yemunyika yagadzirwa, vachiti kana izvi zvikasaitwa mabhazi aya achapera kufa nekukasika. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende isangotarisa kunyaya yezvifambiso chete, asi kuti ionewo kuti mitengo yezvinhu zvinoshandiswa neveruzhinji zuva nezuva yadzikiswa.
Zvanyore kune vanhu kuti vachienda kumabasa ndokuenda kumamisha, ndikuzi vanhu vazhinji vanga kuri kuenda kumusha nenyaya yemudhiro wetransport. Saka kana zvazvodaizvi hazvika zvanaka, changosara kuti maybe titi kuti kudya kuti mapraizi adzike pasi zvetransport iri nyore kudya wakaita nyore futi hazvoita nani o ndo chitikwadza vanhu vazhinji kumbasha hadzinetezvombasha kwasa kutenga kawani pagore, but kudya netransport handozvi.
Semamu makambani yehurumende, kambani yeZupco yakambogwadama nekuda kwekusaita basa nemazvo kwevaitungamira kambani iyi pamwe chete nehuori. Mukutanga kwegore rino, Zupco yanga yasarirwa nemabhazi mazana matatu nemakumi masere, mazana maviri nemakumi maviri nerimwe ari mabhazi emakambani akazvimirira akaendesa mabhazi kuZupco pasi pechibvumirano. Guta reHarare range rine mabhazi zana nemakumi mapfumbamwe nemana, Bulawayo ine makumi manomwe nematanhatu, Mutare ine mabhazi makumi matatu nemana, Mazvingo gumi nematatu, Gweru ine masere, ukowo Chinoi ine mabhazi maviri chete eZupco. Muna Chikumi, mabhazi matsva makumi mana nemanomwe akapiwa kuZupco achibva kuChina neSouth Africa. Hurumende yakanyorera nawo chibvumirano chemabhazi matsva mazana mashanu neBelarus zvichitevera kushanya kwamunangagwa kunyika iyi munandira. Simanyanzu mnyaya zezo upumi zinoti kana urumende ya wamunangagwa ikasasunga zisimbe paku gazirisanyae uori kumuturu za kambani nezimwe ze urumende kuchashaya basa. Zupko yaka umbu wama na 1980 paka wana nyika kuzutonga asi kambani ya izikana na yekuti Rhodesia Bus Company nyika ichiri pasipe utongi wewachena. Ndaka Mirra Studio 7 mbulawayo ndini Taurai Shava.